Ma roadblock aya hazvino zvagara zvinongoitika. Pese panofamba mabhazi vahwande paya nyangwe nguva ipi kungoti vamutsvaredi vanenge vasina kunge vaipfuura nepo. Ma roadblock agara anotorigara ariko anotowanda kudarika mairi avarutaura nezvawayo. Vanhu vagara vanokupfuura pane ma roadblock. Tingataura nezvema roadblock. Vanenge vatopfuura paborder chaipo pakatoiswa mutsara, pakatoiswa waya, pakaiswa electric fence, pakaiswa vanhu, pakaiswa masoja. Kadai zvinhu zvinosenza zvese izvozvo vahwande vanhu havaimbonosvika kubhaubhabho kwavarutaura nezvako kupi nekupi kunotarisa maroadblock. Kana border richisenza sei vari vachiisa maroadblock ivo vanhu vachigo ivo vaine bhodha rinokwafamba hunge rine richirambidzwa vanhu kuti musadarika apa paine masoja paine zvese. Saka igaro ziva kuti aiwa masoja vanhu vehome affairs vagara vanenge variko ende vanhu vanenge vakatozvigadzira izvozvo. Vanongonetsa mazuva mairi kutanga nematatu asi vanotozojairawo kuti aiwa vanhu kwavari kubva uko kunotamburwa, vanhu kwavari kubva uko kune nhamo, vanhu kwavari kubva uko hakuna cheuviri, vanhu kwavari kubva uko kune nzara, hakuna donodzo, hakuna zororo. Saka vanopedzisira vazozvinzwisisa kuti aiwa regai vanhu vaende, havana mhosva yavari kurupara, asi kuti vanhu vatambura vashaya chekubata, vanhu vasiri kuenda kunoba, asi kuti vanhu vari kuenda kunotsvaga mabasa. Vanhu vanotori nemabasa avo avanosenza zvakasiyana siyana. Saka naizvozvo ndo mamirira zvine zvakaita vahwande wayo.
Ko nyaya yekugara nekushanda muSouth Africa nemagwaro kana kuti Zimbabwe exemptions permits munoiona sei vajuru?
Kunyaya yemapermits, maZimbabwe exemption permits, vanotsika havo madziro, asi zvinobatsirei kuti mune mamillions emaZimbabweans ari muSouth Africa asina mapepa. Votanga kukumura vane mapepa, kukumura mapepa vachivagujunura, vachivaita vachiwedzera uwandu hwevanhu vasina mapepa. Ndinoona sainge kuti vakaita mistake hombe ipapo. Haisi mistake kuti vafanira kunge vachidada nayo Minister Mutswaledi yekuti havasi kudzokera shure panyaya yekusapa zvizvarwa zveZimbabwe mapemits. Izvo zvakanga zvagara zviine mapemits. Vangowedzera kushaya zororo kuhurumende yeSouth Africa vachitumira vanhu. Ende chinoshamisa vahwande ndechekuti mota dzinenge dzichitakura vanhu dzichivaendesa kuZimbabwe dzinongodzoka dzakazara, vanhu vanongoripa votowana transport yekudzoka nayo zvekare. Saka zvinobatsirei, hapana chavanenge vachingoita, kungoitisa vaya vanenge vatakura vanhu mari, kungoitisa mapurisa mari. MuSouth Africa musi munobva manyanya kusungwa vanhu zitereki kana munhu akabatawo zvake chimwe chinhu muruoko. Saka nyaya iyoyo haisi nyaya yekuti inyaya itsva kana kuti ingavhundudze. Ende zvekare muna January zvagara zvinongozivikanwa kuti vanhu vakawanda vanenge vachibva kuZimbabwe vachienda kuSouth Africa vachinotsvaga mabasa, uye vangova vari pamabasa avo vachidzokera kumabasa ikoko.